basic diplomacy iyi tingati is an extension of the United Nations kana kuti ndirumwe ruoko rwe United Nations asi rwakanangana nevadiki. So it's a platform yekuguruma my young leaders kana kuti avane potential yekuzova vatungamiri mune ramangwana. Uyezve it's a platform yekudiscussa maissues anabva kutaura iyai anobva mudonzo reUnited Nations. Ndaifanirawo kunge ndiri kumusangano iwoyu uri kutoitwa kuDubai wakatanga musi wa22 kusvika musi wa25 September 2023.
Ndatoti muriko kaini kuDubai kwacho ndatokutsvagai pandanzwa kuti musangano uya watanga. Hurumende haina zvirongwa here zvinobatsiridza mumisangano yakadai?
Ese zvanambotaura kuti musangano webest diplomats upon invitation you are supposed to sponsor yourself kuti unoatenda. I think the assumption is iwewe since uri kunorepresenta nyika yako hurumende yako inofanira kukubatsira kuti uende because hausi kuenda kungonowana ruzivo runobatsira iwewe chete. Uri kunowana information, uri kunodzidza zvinhu zvinouya zvinokwanisa kubatsira nyika yose, nyika yako yose because these are global problems, these are issues dzinobata pasi rese. Asi tinenge tichishuvirawo kuti sevatinombonzwawo kuti kune vaimbi vabatsirwa, kune vaimbi vekune dzimwe nyika vakokwa kuzoimba, tichishuvira kuti vana vemunyika ino kana pane zvikavanda kuenda kuno ruzivo runobatsira nyika vange vachiwanawo rubatsiro.
Tiri kunzwawo kuti kune mumwe zvemusangano wemhando iyoyi uchaitwa kuno kuNew York. Wakamirawo sei iwoyo?
Wangu kunawo zvakare musangano wakadai webest diplomats uriko kuNew York kutanga kwegore ra2024 ende ndiri kutarisirwa kuti ndinge ndichinoatenda futi musangano uyoyu. Regai ndipamhidzire futi ndichiti misangano iyi yakanyanya kukosha zvikuru sei kuti munhu aende ari pasi pehurumende yake kana kuti relevant ministry kuitira kuti paanodzoka akwanise kuwana a national platform to address these issues.
Saka gadziriro dzacho dzave papi pari zvino?
Maita henyu. Pari zvino pane conference yekuAmerica iriko kutanga kwegore rinouya hapana chati chavapo in terms of visas, in terms of accommodation, in terms of air tickets, hapana chati chavapo. Kune vatakambonochema kwavari vakati havana bhajeti izvozvo, saka there's no way, there's no need kuramba tichidzokera kwavari. Asi tiri tichishuvira kuti dei tawana vatibatsira kuti tiende nokuti tikwanisewo kunodzidza kuti vamwe vari kuzvigona sei. Like ipapa patine issue yamadrugs ari kuaffecta the lives of young people and affecting development. Tine nyaya yemental health, tine nyaya yemasuicides, all these issues. You need to network, you need to learn kuti vamwe vari kuzvigona sei.
Ko vangade kubatsirawo pamwe vehurumende vakateerera kana vanhuwo zvavo vangadewo kubatsira vanokubatai kupi?
Maita basa, regai nditi I would appreciate it tikawana rubatsiro kubva kuhurumende, tikawana rubatsiro kubva kuma individuals, tikawana rubatsiro kubva kuma companies kana ma organizations. Nokuti nyaya dzinokurukurwa kudzinotibatsira senyika, dzinotibatsira mukubatsiridza ukoko tiri kupromota kuraise awareness pama problems atiri kusangana nawo. Saka vanongada kuziva zvizere vanogona kundibata panhamba parunare rwangu 0778706518 kana kusenda email peacewungwe@gmail.com ma small letters essay. Maita basa.